WZTC.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 15 Zvita 2021. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Isusu tingatoti danho ratorwa nehurumende iri chidimbu chidiki chaizvo zvainofanira kunge ichiita. Tingakurudzira kuti dei vanga vachida kuti vanyatsokubatsira kuti vaite bring down my numbers. Chinhu chakakosha kuti vawedzere avo vanofamba vachibaya nhomba.
Hurumende inowedzera zvakare nemamwe masvondo maviri mutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu kana kuti lockdown.
The era of long queues and the corrupt tendencies in the issuance of vital civil registration documents is indeed coming to an end.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoparura hurongwa hwemapasipoti anoshandisa humhizha hwemadande mutande.
We are saying, isusu as council, let's partake in that program. Tione kuti tinobatsira macommunities kudzidzisa kuti ngatidzwarei miti.
Kanzuru yeguta reBulawayo inoti zvakakosha kuti vechidiki vazive zvakanakira kudyara nekuchengetedzwa kwemiti kuitira rakanaka ramangwana ravo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakazivisa nezuro kuti yakawedzera zvakare nemamwe masvondo maviri mutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu kana kuti lockdown senzira yokudzivirira kupararira kweCOVID-19 zvichitevera kukwira kwehuwandu hwevanhu vave kubatwa nedenda iri yemhando yeOmicron munyika. Vachitaura mushure memusangano wemakurukota wakaitwa nezuro, gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakati dare remakurukota rakawirirana zvisungo zvine zvitsama zvokudzivirira kupararira kwedenda iri, zvinosanganisira kuti mapazi ose ehurumende amire kuita misangano inounganidza vanhu. Vakati misangano yakakosha chete ndiyo ichange yoitwa pachishandiswa madande emutande. Amai Mutsvangwa vakatiwo nharaunda dzose dziri kukurudzirwa kuramba dzakangwarira uye kuramba dzichitevedzera matano anodzivirira kupararira kweCOVID-19. Dare remakurukota iri rinonzi zvakare rakasunga kuti kusimbiswa kwemitemo inodzivirira kupararira kwedenda iri kusimbiswe mumapoka ose. Nyanzvi mune zveutano vaFrank Guni vanoti iri idanho rakanaka chose sezvo Omicron iri kubata vanhu vakawanda, izvo zvinogona kukanganisa mafambiro eutano muzvipatara. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tingati zvakaitwa nehurumende zvekuwedzera lockdown kana kuti kumbovharwa zvishoma kwenyika nekuda kwekupararira kweutachiona hweCOVID-19 kunyanyanya maringe nemhando yeOmicron yadai kutekeshera, idanho rakanaka rinobatsira kuti hurumende igadzire hwaro hwekuti kana vamwe vanorwara nezvimwe zvirwere vawane mukana wekuti varambe vachirapwa, nekuti tikasadaro hospital burden kana kuti kuwanda kwevanhu muchipatara kunokwira zvakanyanya, zvinozoita kuti health system icollapse kana kuti itadze kuita cope up nedenda radai kutakashira munyika. Tingade kuti vatireri vazive kuti zvimwe zvaita kuti hurumende itore danho iri ndezvekuti uwandu wevanhu vari kubatwa neutachiona weCOVID-19 vanozikanwa muZimbabwe wakakura zvakanyanyisa zvakapetwa zvakanyanya yatingati pachirungu almost by 500% in 2 weeks time. Kukwira kwakanyanyisa kwekuita chibhenengene chaiko ikoko kunotodedzera kuti hurumende itore matanho akakosha.
Asika, tiri kuona hurumende yatotora danho irori rekuwedzera lockdown pamwe chete nekusimbisa mitemo inodzivirira kuparara kweCOVID-19. Hazvisi zvamungatarisira here?
Isusu tingatoti danho ratorwa nehurumende iri chidimbu chidiki chaizvo paino zvainofanira kunge ichiita. Tingakurudzira kuti dei vanga vachida kuti vanyatsokubatsira kuti vaite bring down my numbers. Chunhu chakakosha kuti vawedzere avo vanofamba vachibaya nhomba munyika nekuongorora kuti vanhu vane utachiona ndevapi. Yatingati disease violence and vaccination approach. Tingatovakurudzirawo zvakare kuti dai zvaibvira varekruta kana kumasoja uko nemauto nevamwe vanosenzera hurumende kunyanya takanangana nevechiuto kuti vabatsire kunobaya vanhu. Vabaye vanhu vakawanda nhomba. Izvi zvinobatsira zvakanyanya kuti vanhu vanenge vabatwa neCOVID-19 kana neutachiona uhu vasarware zvokuenda muzvipatara. Tinodaira kuti izvo zvingabatsira vanhu vakawanda.
Takaonawo hurumende ichitora danho rekuvhara misangano kumahofisi kana kumapazi ehurumende. Munotiwo nedanho irori?
Idanho rakanaka. Tingatoti hurumende yakanonoka kuriita nekuti pari zvino takanzwa kuti kumatare kunotongwa mhosva uko kwakatovharwa nenyaya yekuti vanoshandisenza ikoko vazhinji vanga vakubatwa neCOVID-19 kuparamendi zvimwe chete. Zvinoreva kuti vakainonokera nyaya iyi zvekuti iye zvino izvi yatekeshera kwese kwese zvingadai zviri zvinhu zvakakurumidzwa kuitwa. Asi zvisinei, idanho rakanaka rinoita kuti vashandi vehurumende nenzvimbo dzinounganira vanhu vakawanda dzinenge dzichiita kuti vanhu vatsvage rubatsiro kuhurumende dzisave nzvimbo dzekutapurira utachiona. Tinodairawo zvakare kuti dai vadaro nekumaduta vanhu uku mabhasi aya anotakura vanhu vehurumende aya kuti vasungire kuti munhu wese anopinda mubhazi iroro chekutanga ange akaongororwa achionekwa kuti haana utachiona here. Chechipiri, kunyange akanzi haana utachiona, munhu wese anofanira kunge akapfeka mamasiki ekuzvidzivirira nokudzivirira vamwe vaanenge ainavo mabhazi iwayo. Ivo vanoseenza vanofambisa mabhazi acho vanofanira kunge vachiongororwa zuva nezuva pamwe chete nokupfekawo zvokudzivirira kuti vasatapurirane nevanhu vavanenge vakatakura. Ndo mamwe matanho avanogona kutora.
Nyanzvi mune zveutano vaFrank Guni vari parunhare muWashington DC naJonga Kandemiri weStudio 7 vari muno muAmerica. Nezuro mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaparura hurongwa hwemapasipoti anoshandisa humisha hwemadandemutande kana kuti e-passports. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Hurumende yakabatana nekambani yegasu pasulusi yekulutania muchirongwa chekugadzira mapasipoti anoshandisa humisha hwepamadandemutande. Vachiparura gwaro rekufambisa idraivhi, vamunangagwa vati zvaitwa nehurumende yavo iyi mucherechedzo wekuzvipira kwehurumende mukurerutsa upenyu hweveruzhinji kuburikidza nekuona kuti vana veZimbabwe vawana magwaro nenzira iri nyore sezvo vanenge voshandisa dandemutande kunyorera magwaro matsva aya. Vamunangagwa vatiwo pamusoro pemapasipoti, kambani yakabatana nehurumende iyi ichawanisa vanhu zvitupa, mapepa ekuzvarwa nezvimwewo nyore.
The era of long queues and the corrupt tendencies in the issuance of vital civil registration documents is indeed coming to an end.
Kana takunyazoshandisa michina mitsva yechizvino-zvino iyi kugadzira mapasipoti, tichaona kuti kunyange nezvitupa nemabirth certificate zvinenge zvavawo nyore uye zvogadzirwa nechimbi-chimbi. Nyaya yemitsetse neuori mukuwana maregistration documents yave kuzopera.
Vachisa nangura kustudio 7 mchile mekuparu wako paspoti hii. Vakafano bata chigaro chama barani mkuru wa Henry Machiri. Vati paspoti chai inenge chingova obuku serangaririko. Asimutsa woko ndewo kutipa nenge paine kadri nenge raka iskwa. Rinenge rine jese zvinodiwa pamusoro pemunhu. Vamachiri vati izvi zvichaita kuti pasawana vanhu vanoshandisa mapasipoti evamwe kana kuchinja mazita pamapasipoti evamwe.
Mutsauko wepasipoti itsva ndiwe kuti ine chinonzi chipu chiri mukati. Chichange chichiiswa zvakare nemuchina information yemunhu. Apa iyi agent security feature yekuti kana pane ndoda kutamba zvisiri zvine pasipoti kana kuchinja mazita epasipoti tinoziva kune vamwe vane hunhupo vanozviita. Asi zviri muchipa hagona kuzvichinja.
Vamachiri vatiwo pasipoti yemhando iyi ichabatsirawo vana veZimbabwe mukupinda nekubuda mudzimwe nyika dzinoshandisa mishina yechizvino zvino uye vafambi vanenge vasisapfuuri nepane munhu kuti vadhindirwe mapasipoti asi kuti vanenge vongoisa mapasipoti aya pamuchina vopfuura.
Vafambi vedu vanoenda kune dzimwe nyika, dzimwe nyika dzane avanoti maigeti. Unopfuura nepo kwauchapfuura nepane munhu wongopfuura wopinda uchienda kwauri kuenda.
Vamachiri vatiwo zvichaita nyore kuti vanhu vatore pasipoti iyi uye sezvo Zimbabwe yanga ine dambudziko rekuwana mari yekunze, kambani iyi ichatenga zvese zvinodiwa pakugadzira mapasipoti aya.
Ndiwa papasipoti zviri kugara zvichiwanika kunze kwenyika. Dambudziko rine nyika yedu nderekuwana foreign currency kutenga zvinezvi. Asi urongwa huripo nekambani iyi unonzi PPP, Private Public Partnership. Ivo ndivo vari kuunza zvinezvi. Ndovachatenga zvinodiwa, ndovatogara kudhara vakuchitenga. Asi papasipoti yega yega tinenge tivapo chikamu chemari kuitira kuripa zvavatenga.
Vachitaura pakuparurwa kwepasipoti chaiyi, nyanzvi mune zveumhizha mukambani yeGasu Pasulis vaEmmanuel Katof vati veruzhinji vachange vaona mapasipoti avo mushure memazuva manomwe ekunyorera uye vachibhadhara madhora ekuamerica zana. Avo vanenge vachida pasipoti yechimbi chimbi ichange ichibuda mushure memazuva maviri uye vachibhadharawo madhora ekuamerica mazana maviri. Vakatovhatiwo vachawanisa vanhu zvitupa zviri nyore uye panozopera gore ra2022 vanenge vawanisa vanhu vanosvika mamiriyoni maviri zvitupa. Mumutemo waiswa kunyorera kuwana pasipoti munhu wese achange achibhadhara madhora makumi maviri kubanga reCBZ. Vaoendliwayo vanoshanda nePlatform for Youth Development vati kunyange hazvo pasipoti itsva yakanaka, hurumende ingadai yatanga yaona kuti nzvimbo dzese munyika dzava nemahofisi anogona kupa magwaro awa. Vanhliwayo vatiwo zvinokatyamadza kuti hurumende iri kuisa mutengo wemari yekunze iyo yavatiwo yakawandisa.
Asi dambudziko randiri kuona kuti hazvina kujeka ndezvokuti havasati vaisa masystem kumadistrict registrar offices kuti vanhu vari kumareserve vari kunzvimbo dzisiri muHarare dzisiri kumataundi maguta vakwanise kuitawo e-application yacho kuti vawane e-passport. Mitengo yacho yakati kurei yekuti $100 nema$200. Tichida kuti asati muno muZimbabwe hurumende yakataura pachena kuti hatisi kuzoita re-dollarize. Saka mari iyoyo yeUS dollar vari government iri kuchaja in US dollars but economy yedu vari kuti hatisi kuita re-dollarize.
Kambani pamwe nehurumende yatiwo ichange ichivandudza mahofisi ekwaregistrar general matunhu gumi pamwe nemuzinda yose yeZimbabwe iri kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Kanzuru yeguta reBulawayo inoti zvakakosha kuti vechidiki vazive zvakanakira kugara nekuchengetedzwa kwemiti kuitira rakanaka ramangwana ravo. Kudza nai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pachiitiko chekusima miti chaitwa pachikoro cheQueen Elizabeth II Primary School Kanzura weward 25 Nkulumane vaRodney Jele vati kushanduka kuri kuita mamiriro ekunze kunoreva kuti panofanirwa kutorwa matanho akasimba ekudzivirira izvi. Vajele vati munyika dzichiri kubudirira seZimbabwe vanhu vanotema miti vachigadzira pekurima uye vachishandisa sehuni nezvimwe. Vakati vechidiki vanofanirwa kudzidziswa nezvekukosha kwekusima nekuchengetedzwa kwemiti.
Chirungu chinoti catch them while they're still young, so that's why tichiuya kumaschools etu kuti tiuye tizoita matree planting kuchikoro so that vanhu vana vechikoro even vazive kuti it's a very important exercise which should be done elisi kore nekore.
Nyika yagara ine zuva rakasendekwa parutivi reNational Tree Planting Day rinocherechedzwa pamugovera wekutanga wemwedzi wazvita gore rega rega. Vajele vati kanzuru yeguta reBulawayo yagara inotsigira zvirongwa zvehurumende uye inogara ichiita zvirongwa zvakadai muzvikoro zvekanzuru senzira yekuedza kudzidzisa vechidiki. Mukuru wezvekudzidzisa kuchengetedzwa kwezviwanikwa mukanzuro yeguta reBulawayo Vatulani Magagula vati pagore rimwe chete vati pagore kanzuru inowanzosima miti inopfuura chiuru chimwe chete munzvimbo dzakasiyana siyana muguta kusanganisira zvikoro. Asi vati kuyaikwa kwechirwere cheCOVID-19 kwakambovhiringidza urongwa uhu. Vatiwo zvakakosha kuti vechidiki vadzidziswe nezvekukosha kwemiti.
Tofanira kuti by now takutoona kuti tatova padhuze kuti tidye. Asi nowadays because of this climate change hazvichaitike seizvozvo. We are saying isusu as council, let's partake in that program. Tione kuti tinobatsira ma communities kudzidzisa kuti ngati dzwarei miti.
Mushandi mu Forestry Company of Zimbabwe mudunhu reBulawayo amai Nokutavanyati vationgororo yakaitwa inoratidza kuti uwandu hwemasango munyika hwakaderera nezvikamu 13 kubva muzana kusvika pazvikamu 33 kubva muzana mugore ra2017 zvichienzaniswa nezvikamu 40 kubva muzana mugore ra2002. Nyanzvi munyaya dzemamiriro ekunze dzinoti nyika dzichiri kubudirira seZimbabwe hadzina zvakawanda zvadziri kunyanyoita zvinonyanya kukonzera kushanduka kwemamiriro ekunze. Asi dzinoti nyika idzi ndidzo dzinonyanya kubatwa nedambudziko iri nekuda kwekuti veruzhinji vanowana raramo kubva mukurima. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzana Musengi.
Jombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Rinoti vatungamiri vebato reZANU PF muZumba vari kuramba kutsigira vamwe vatsigiri vebato ravo vakaratidzira vachishora kukambani yekuChina yeHenjing iyo iri kuchera matombo egranite mudunhu duku iri. Vairatidzira ava vakayambira kuti havazovhoteri bato reZANU PF kana hurumende ikasamisa mabasa ekambani yeHenjing iyo vanoti ichakonzera kubviswa kwemhuri dzinoita 100 kubva mumisha yadzo. News Day rakare rinoti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanotarisirwa kupa humbowo nhasi mudare redzimhosva munyaya inopomirwa vaimbova mudzimai wavo muzvare Mary Mbaiwa uyo ari kupomerwa mhosva yekuedza kuwana gwaro remuchato renhema apo vachiwenga vakanga vari muchipatara kuSouth Africa. Zimlive.com rinoti kutanga mangwanani anhasi United Kingdom yabisa mitemo inogozhesera zvizvarwa zveZimbabwe nedzimwe nyika dzemuAfrica 10 kupinda munyika iyi pamusoro penhando yeCOVID-19 yeOmicron. Dzimwe nyika dzanga dziri muchikwata ichi dzinosanganisira Angola, Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, South Africa, Zambia, neZimbabwe. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makati ikoko ndini gogo ndinoda kungotaura zvishoma pamusoro penyika yedu yeZimbabwe. Ruzhinji rweZimbabwe, hama dzangu, ngatizive zvatinoita. Tarisai muone kuti kana kuchirashwa vakuru vakuru vasingadanwi kumusangano, isu tinozova papi navo? Ngatirangarire, ngatidzidze, ngatione, ngatisharure mutungamiri ane gwara kuti tione kuti pamberi apo tinozoita sei. Isu yedu tachembera tave harizofa zvirofa, tinogona kungofa. Bati vana vedu navazukuru vanosara vari papi? Vatungamiriri vedu povotanga kurashwa navamwe kudai. Inway ngatione pokuvhota. Usaite somunonzi wabatirwa bhiro uri musaga. Bata wega.
Ndiniwe wamwe waimboisa maaudio tichitaura kuti wakomana achimboplaya maaudio yedu weZANU-PF. But takazosvika paunyatsotera matrick records tikazoona kuti mazi MDC Alliance ndio yega inogona kutungamira nyika uye wanhu wese wanotaura pa Studio 7 hakusi kuti vanenge vari ku MDC Alliance kana kuti ine favor kana kuti but nyika yese yangu achisa mbama wezi mukada kutarisisa imimi ka patiri nhasi situation yatinayo tikavhotera Mnangagwa ndichipi chavanogona kuchinja nematongera wari kuita hapana asi wachamisa tarisai kumashure kwawakabva even ukateera message aiwa maaiwa wachamisa aiwa ende tirundi spaka ka ndechekuti 2023 ka pa 6 million dzamakataura kawamukomanero ka pane voti yangu saka isusu semazimbabweans kuchema kwedu kuri mballot box ngatingoti pana chisa tongoitika x wabuda uchimodhela akoso uchifamba akamuka stepi kaikuratidza tapinda mukenani hakuna anombokubata hakuna kapozi kako munhu chiza mbama
pamusoro imi vanhu vemdc imi yamuri kuti MDC Alliance aya muri kuita kufungura chamisa achazotonga kana kuchinjisa zvinhu muno muzimbabwe anongori mafunga bedzi parere nzombe kufunga chakadya nyanga dzayo ingozivai chiri kuti mwari akakusekai paakatora vamugeni tsvangirai ndio only munhu aifanira kunge akazotonga akachinjisa zvinhu kwete zvaneso nichamisa izvo ngaazive zvoubweta chete
yelo vamushamarari makadiko vashamarari vestudio 7 ana mukoma jonga kandimiri aiwa munoita zvakanaka chokwadi kuti pa nhau dzechokwadi dzinenge chiitika muzimbabwe ndini divine marcelo botswana kugabs
mamukasi pastudio 7 apo ana mukoma jonga nevamwe wese vanotanonoka hwande ana blessing zuru munotigonera nebasa ramunoita tinonzwa zvakawanda zvakawanzika tarwadziwa tinoti nematambudziko avadhewa mavhinga vaitimirira zvakawanda ini inosendwa mascani apo
rit varumeka
varume vemusangano
nemusangano wevanhu
hai ndei tinotojeta kuvhota ndiwonangu kuti zeke tinoda kuzama kuita maskiri eda kuita kuti chichichi kuda kulimita vanhu kuti vasaregete kuvhota asi isusu handei hatisina basa nekuti hanzi kune vasina zvitupa handitika iwewe usina chitupa usina kumbogara wakamborejista hande kunorejista kuvhota iwewe usina kumborejista kuvhota iwewe hande tinorejista kuvhota tivhote tibvise makambwe tari papa tibvise utongi wakaunduka utongi usina kana kwaunoendawo tibvise utungamiriri hwemadzakutsaku uripo hande tinovhota 2023 yamazanga hande tinovhota pamabyelection ipapa hande tinovhota
ini ndinoda kubvunzawo kuti ha pati yavadouglas monzora yemdct ine masupporters here kana kuti ndivo navakomichi namai tokozani kupe nokuti hadina kana pandinombonzwa munhu unonge achitaura achikomentawo kuti mdc vadouglas monzora vazoitavo ichi neichi hapana kunze kwa uyuyu unonzani uyu witness dhuve here kana kuti hameno hatitozivi nevanhu vemdct vacho vanorwadziwa navachamisa asi vanoona kuti ndiwo mutungamiriri wemdc noti zvavo zvokushandiswa nezanup f ndatenda hangu studio 7
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Gweta guru reWashington DC vaCarl Racine nezuro vakaenda kumatare edzimosva uko vakamhangarira sangano reProud Boys nereOath Keepers zvichitevera zvavanonzi vakaita pakuratidzira kwakatora nzvimbo paparamende ye America kana kuti Capitol Hill musi wa 1 ndira gore rino. Pazuva iri vatsigiri vevaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakapinda zvechisimba muCapitol Hill nechinangwa chekumisa kuti vaJoe Biden vaite mutungamiri wenyika mushure mekukunda kwavo vaTrump musarudzo dzemutungamiri wenyika. Pakapunzwa mawindo, matafura, misuo nezvimwe uye pakafa vanhu vashanu. Pane komiti iri kuongorora nyaya iyi nechinangwa chekuona kana vaTrump nevatsigiri vavo vakapara mhosva yekuda kupidigura hurumende. Nyanzvi mune zvemutemo vaKenneth Masie vaudza Studio 7 kuti zvaitwa nehurumende yeguta reWashington DC iyambiro kune mamwe masangano kuti vakaita izvi mutemo uchavaranga zvakaoma.
Nhasi vakau Attorney General vakau Rasin vaonekwa vachienda kumataridzi mhosva vachitaura kuti ivo vanoda kuti masangano akada seProud Boys nerimwe rinonzi Oath Keepers abatwe ane mhosva yekupaza mudziyo kuCapitol musi wakaitika mhirishonga. Ivo vari kutaura mumapepa avo vachiti vanhu ava vanofanirwa kuti vabhadhare chimwe nechimwe zvacho chakapwanyika and vanofanira kubhadhara the expense yakaitwa nemapurisa mukunyaradza runyararo musi wacho iwowo. And ivo intention yavo yeapplication yacho vari kutaura kuti application iyi ndeyokudzivirira neita kuti vamwe vanhu vachafunga zvakadaro mumakore kana mazuva anopfuura vasazvipame futi bhozi panenge pane maconsequences.
Vataura pamusoro pesangano rinonzi Proud Boys nerimwe rinonzi Oath Keepers. Masangano aya akamira sei uye sei vaaendesa kumatare edzimhosva?
Vanotaura pamusoro pemasangano eProud Boy nerimwe rinonzi Oath Keepers. Aya masangano aya anoonekwa achinzi anonyanya kuita yatingati pachirungu white extremism, vanhu vanoona senge ivo veganda chena vane masimba akapfuura vamwe. And amo masangano ayo anonzi ari associated neamasangano aiita yatingati pachirungu lynch, vanhu vatema kudhara vachiuraya vanhu vatema kudhara avo vanonzi vana maku class clan.
Vamasiye, sei kwatorwa danho iri? Isu tichiziva kuti vanhu muAmerica vane kodzero dzekuungana madiro kutaura zvavanoda pamwe nekuratidzira sekuda kwavo.
Nyaya iyi yawinzwa kumatare inyaya yekuti kana pane vamwe zvakare vane mafungiro yekuda kuzokonzeresa mhirizhonga nekukonzeresa kusawirirana muno muAmerica vasazviite nekuti panenge pane maconsequences and vachabhadhara tatikati restitution zvichienda mberi.
Kana makatarisa mhosva dzavari kupomerwa idzi, kana vakawanikwa vaine mhosva vangapiwa mutongo wakadini? Vangabhadhariswa mari yakawanda sei?
Pari zvino kuri kunzi mari dzacho hasati dzanyatsokuspecifywa, but vari kutaura kuti mari dzacho dzichauya muhwandu kana vagara pasi vabadanidza nyaya yacho. Ndemuchidimbo ndingati ndizvo zvandikataura panguva inoi.
Nyanzvi mune zvemutemo vachishanda mudunhu reTexas vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende inowedzera zvakare nemamwe masvondo maviri mutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu kana kuti lockdown. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoparura urongwa hwemapasipoti anoshandisa humhizha hwemadandemutande. Kanzuru yeguta reBulawayo inoti zvakakosha kuti vechidiki vazive zvakanakira kudyara nekuchengetedza kwemiti kuitira rakanaka ramangwana ravo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupazve dzimwe nhau. Ini ndini Chanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.